VOA Larry London.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gunyana 9 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218. Nhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa dzakasvika munyika nezuro manheru kuzoita hurukuro neZANU-PF. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakanzura chibvumirano nemakambani maviri ekuChina chekuchera marasha muHwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218, zvichitevera kufa kwevanhu vasere 8 nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana matatu ane makumi masere nevasere 7388. Nezuro vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vave zana rine gumi nevatanhatu 116. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevaviri 42 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi manomwe nevanomwe 5477. Gumi dzebato reAfrican National Congress dzakatumwa nemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa dzakasvika muZimbabwe nezuro manheru kuzoita hurukuro nehurumende pamusoro pezviri kunetsa munyika. Mukuru wenhumwa idzi vari munyori mukuru webato reAfrican National Congress vaS Magashule vakaudza vatori venhau kuti chikwata chavo chichange chichizoita hurukuro neZANU-PF pamwe chete nevamwe vane chekuita nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Hurumende inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ringakonzera kuti chikwata ichi chiite hurukuro nemapato anopikisa vakuru vemasangano anomirira vanhu nevakuru vemakereke. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuramba kweZANU-PF kuti vaenzi vataure nevanhu vavanoda kutaura navo chiratidzo chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye zviripo zviri kuedza kuvanzwa.
Ndinoona kuti iyo nzira yehurumende yekutoramba kuti nhumwa idzodzo dzitaure navamwe vanhu zvinotoreva izvo kuti pane tavari kuviga zvavasingafaniri kunge vachiviga. Zvinotoratidza kuti pane zviri kunetsa muZimbabwe. Kana pane zvanga zvisina nesi vaigura mbiri kuti nhumwa idzi dzitaure nomunhu wose wedzingakwanisa kutaura naye. Saka kuzama kuvanza zvimwe zvavari kuvanza zvinetso zveZimbabwe ivo zvavari kuzama kuvanza veZANU-PF, nokuti vanoziva kuti ava veANC nhumwa idzi dzikandotaura navamwe vamwe mapato namamwe maorganization vachazofumura zvekuitwa muZimbabwe. Kana munhu achingoona kuti munhu wakachena haana chaanovanza, ungogoti vaenzi vasataudzana navamwe vanhu nemhaka yei.
Sika Professor Masocha, urumende iri kuti hapana chiri kunetsa muZimbabwe, saka vasina basa kana kuti vasingade zvenhumwa idzi kuzotaura nenyaya zviri kunetsa. Vanoti hakuna chiri kunetsa muZimbabwe.
Kungotoramba kwekwe urumende kuti hapana chinonetsa, ava vangataura navava neimwe nzira kutovhuma kuti pane zvinonetsa zvavangazofumurwa nazvo.
Avo vange vari muzvinafundo, Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti harichatenderi makambani maviri ekuChina anoti AfroChina Energy neZimbabwe Zhongxin Coal Mining Group kuchera maratya muHwange National Park mushure mekunge vanhu vakawanda vagunununa nezvedano iri. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemhuka ange atoendesa hurumende kumatare. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende haichape makambani mvumo yokuchera zviwanikwa mumasango anochengeterwa mhuka. Muhwange mune mhuka dzesango dzakawanda kusanganisira nzou, zvipembere, nyati nedzimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Sesangano reCenter for Natural Resource Governance tanga tiri kushanda pamwe chete nemaorganization akawanda zvikuru sei vari mutourism and hospitality sector, tichiedza kukurudzira hurumende kuti ikanzure malicense ayakapa kumakambani tu iwawo. Saka tafara zvikuru necabinet decision yaitwa nhasi yekuti kumaina mumanational parks, nzvimbo dziri pasi penational parks hakuchatenderwi. Tinobvuma kuti istep yakanaka yatorwa nenyika ende hatifaniri kudzoka kumashure zvekare kuzotanga kuona futi mamine aakunyuka mumanational parks. Saka tiri kufara nedanho iroro, tinoti hurumende yagona kuti yateerera zviri kutaurwa nevanhu.
Asika vamaguhu vamwe vanga vachitiwo marasha aya akakosha zvikuru tichitarisa kuti Zimbabwe iri kuda kusimudzira mabasa ekugadzira magetsi kubva muchiwanikwa ichi.
Chandingade kutaura paBlessing ndechekuti Zimbabwe haina kubvira yamboita shortage yemaratya. Maratya actually tiri kutotengesa dzimwe nyika. The last time yandakaenda kuHwange Colliery vava vachitonetseka nemarket yekutengesa maratya. Saka nyaya yekuti vari kuda kumaina muHwange National Park nekuti vari kuda maratya ekufidha kuHwange haisi nyaya yechokwadi. Maratya tinawo, makambani ari kuchera akawanda zvekare. Tine dzimwe nzvimbo muZimbabwe munomu dzine maratya dzakaita sekunana Sengwa kugokwe uko nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzekuti vanokwanisa kuchera maratya musiri mumanational parks.
Kose vakawanda vachichema-chema nenyaya yemashandiro emamwe makambani ekuChina.
Dambudziko riri kuitika especially nemakambani ekuChina ndeyekuti vazhinji vacho macitizen ekuChina vanhu vari kuita poaching, vari kuuraya mhuka dzisiri pamutemo. Saka vari kunopinda mumanational park pamwe pacho vachishandisa license yemining, asi chinangwa chavo chiri chepoaching. Vamwe vacho vari kupinda vachinoita sekunge vari kuita zvemasafari kana kuti vari kuita malodges ekuti vanhu vanenge vachiuya vachirara zvavo vachiona mhuka, asi chinangwa chavo chaicho chinenge chiri chepoaching. Kana vari kuda zvekuchera maratya chaiko ngavaende kune nzvimbo dzisiri manational park. Saka isu tinoti danho iroro rekupinda muHwange National Park haisi nyaya yemining, panofanira kunga paine zvimwe zvavari kuvavarira maChina muNational Park imomo.
Asi tichitarisa nyaya yekuchengeta mhuka nekuchera marasha, mungati chii chakakosha?
Chekutanga tinotarisa panyaya yeba yemabasa. Kuchengeta mhuka kunopa mabasa akawanda kudarika mabasa tanga tichawana kuburikidza nemakambani maviri iwawo. Uye muZimbabwe tine nhoroondo yakareba inoratidza kuti maChina vanoabhusa vashandi, vanorova vashandi, havavabhadhari mari dzavo. Saka hatikwanisi kucompare tumakambani tuiri itwotwo nethe tourism sector. Kana tichitaura pamusoro petourism sector, hatisingotaura Hwange National Park chete.
Munorevei apa vamagou?
Nekuti Hwange National Park ikasvibiswa zita rayo, zvinoreva kuti tourism yese muZimbabwe yasviba. Zvinoreva kuti even masafari operators ari around the country vachakanganisika nekuti matourist kana vakagarawo kunyika dzavo kwavari vakangonzwa chiti kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka mumanational parks kuZimbabwe, vanobva vatokanzura uya kuno vanenge vakuenda kunana Botswana, kunana Kenya nekunana South Africa. Saka mari inounzwa netourism yakawanda. Imari yekuti wana Air Zimbabwe they benefit. Imari yekuti mahotels nemalodges anobenefita. Imari yekuti vashandi vanenge vachiwana mari they also pay as you earn ku government, uyo ma companies vanenge vachibhadhara ma revenues avo ku government. Saka hatikwanisi kuti ti sacrifice tourism nekuda kwemakambani maviri emachina.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Magu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kozero dzepasungwa kumajeri maviri makuru emuHarare anoti Harare Central nechikurubi Maximum Security Prison adziremekedzwi. VaNgarivhume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chingono vakapedza mazuva makumi mana nemashanu vachigara mumajeri maviri aya ndokuzopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaNgarivhume pamusoro pekugara kwavakaita mumajeri aya.
Hongu takagara kwenguva yakareba kudaro, asi chatakaona ndechekuti kodzero dzavanhu kana kuti kodzero dzemajeri anoti Harare Remand Prison pamwe chete nechikurubhi Maximum dzinosara kumashure zvakanyanya marenge nekugona kuchengetedza vanhu kana vasungwa. Ndava uri kunzvimbo dzakadaro, zvinobva zvaita sekuti vasungwa havana kodzero tashose, asi vasungwa vatori nekodzero dzekuti vadye zvakanaka, vaonewo pekurara pakanaka, uye vadye zvekudya zvinoringana miviri yavo. But hazvisizvo zvatakaona ikoko. Magumbeza anoenda, maseus acho anoenda dzakakura zvinosandamboona. Handina kumboona enda dzinofidwa kudaro. Waitofunga kutoti asi kuno kunofidwe inda kupfuure vanhu kana. Saka aiwa, nzvimbo iyoyo yanga isina kutombonaka zvachose. Maringe necovid kwanga kusina mamaski, vanhu variko havana mamaski. Zvipatara matesting kits hakuna, vanhu havasi kutestwa. Pandanga ndiri kuchikurubhi vakatora vanhu gumi parandom kwabva vatesta 7 vakadzoka vari positive. Zvinoratidza kuti kwanga kusina kurongedzeka maringe nekuchengetedze vasungwa.
Hapana here chipatarawo pamajeri ipapa zvokuti vanokwanisa kunge vachitarisawo varwere nekuonawo kuti utsanana hwakamira sei muzvitokisimo?
Chipatara chiripo ende uye manesi nevana chiremba varipo, asi havana zvokushandisa. Chipatara chemujere chakangofanana nechipatara chedu cheparirenyatwa chekuti hapana zvokushandisa. Saka ndo exactly image iriko, kwanga kusina kana paraset chaivo zvekuti ukanzwe musoro vanodzikise temperature.
Totarisawo ukama hwenyu nevachengetedzi vemajeri vanga vakamira sei, nokuti tinonzwa kuti makapedzisira maakuchengetedzwa kumajeri kunochengeterwa vapara mhosva hombe.
Ndo kwatanga tirikoko, tanga tine vaigara vachiseva malaifi, vamwe vaiseve mahundred yezi. Saka isu takava neukama hwakanaka zvikuru sei nevamwe vasungwa vataigarisana navo. Asi vanochengetedza tine vamwewo vanga vane mwoyo yakasimba kwazvo, vaitoona sekutoti ndivo chaivo chaivo vanofanira kuti vatishungurudze. Asi kune vamwewo kutaura chokwadi kwakanaka, kune vamwewo vanga vane mwoyo yakanaka chaizvo, vaiedza kuita basa ravo nenzira dzakanaka. Saka ndingati papa nemuvhenganiswa veuyo vanga vakati ipe nevanga vakanaka vanga variko takasangana navo vese ikoko.
Pamaienda kudare nguva zhinji maienda makaiswa ngetani dzemaoko nedzekumakumbo, mainzwa sei?
izo zwa zimbofadzi za chofe iyo muturi wacho wechikurubi muturi uno chisizira kwazo nokuti murefu kwa zoti uri pa muturi wakadaro wako ende kupinde mumota yacho mota yacho chino zima kumede chache ichocho chingo lima rata bezi beni pa msoro pazo uwefwe ngeta ni mumaoko ni mumakumbo ayo azisi zinu za ifadza chofe asa ikomborela zinu za takaya dakura amba siwa tanangura kutayo azina kodero dakanaka but you of course laira amba chisimba rara kutindoza tino kuita izozo saka zinu za tenya so kono kuti azisi zozo nofana kizwa uya azisi pamtemo
kwe onye chikafu tunonza kuti maira mbizwa kuti munge mchiwane kwa chikafu chino vakunze maizo ana chikafu sei
chinorwadza vakande miri ndechekuti chinhu chese chataifana kuwana taifana kutoende kucourt taifana kutoende kudare magweta aitoende kudare kuti tiwane chikafu chekudya magweta akaende kudare kuti tiwane madoctors magweta akaende kudare kuti iwo magweta acho tigone kumaona in privacy takaende kudare saka unonyatso kuona kuti hapana changa chidiwa kunzi isu tichiwane zvese zvataida zvaitondorwirwa kudare ende kunyange mbatsamba abva kudare haikoti yatipe order yekuti tizviwane zvinhu izvozvo zvaitonetsa zvokuti zvakatozotore vakurusa veprizoni ndo vakatozotaurwa navo nemagweta kuti vagone kunyore tsamba kuchikurubhi kuti tikwanise kudii kutenderwa kuwane zvinhu kuprizoni saka yanga iri nguva yakaoma at one time ini naHopewell takatoita mazuva maviri anenge matatu tisina kana chataise mumukanwa nekuti tairambidzwa kuti chipinde kusvika tsamba dzazobuda kumataredzi mhosva ndo patakazotange kudya saka yanga iri nguva yakaoma zvakanyanya chaizvo
avo vange vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Muherald gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vazivisa kuti kufamba nendege munyika nekunze kuchatangidza zvekare asi vafambi vose vavhenekwe kana vaine COVID-19 mumaawa makumi mana nemasere vasati vapinda mundege. Nzvimbo dzinotengesa hwahwa mabottle store ari kubvumidzwa kutengesa hwahwa asi vanhu vasingabvumirwi kunwa hwahwa uhu panzvimbo idzi. Zimlife.com rine nyaya inoti munyori mukuru wevakamborwa hondo yerusununguko kana kuti war veterans vaDouglas Mahia vachiti sangano ravo rinoda kuti mawar veterans apiwe mapasipoti apanokudzikana kana kuti diplomatic passports, madegree edzidzo kana kuti honorary degrees pamwe chete nokukurudzirwa nyore nyore pamabasa ese avanenge vachiita. NewZimbabwe.com rinoti gwaro rakabudiswa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaPatrick Chinamasa rinoti chikwata cheAfrican National Congress chichangosangana nebato reZANU-PF chete. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ndoiti pajeni ngwenya ndakupolo kwano rakutaura navakuru veZANU-PF vanoti totonga kuti ndoona sekuti mapurisa namasoja vanogona basa ravo zveshuwa nekuti vamanya manya apima minutes vavadona vakomana vakafura masoja vakamawana zvino basa ravo rohonditi ndishayosa parimine pane papa. Kune vanhu vari kukidnapewa vamwe vachimwisiwa weti vamwe vachirohwa zvakaomarara vamwe vachirepewa hatinambova kuti vawanikwa saka sei vachitsvaka avo nekukurumidzavo vachishayikwa vanokidnapa vanhu vachishayikwa zvoreva izvo kuti ivo ndo vari kukidnapa vanhu haipo mutitaurirewo kuvakuru vedu kuti hai pafungei pavanhu zvinovacha kuti kudii izvo zvamunongoti nyika yakanaka.
Makadii pa Studio 7, ini ndinoitwa Professor Mulambo, ndiri pano pa Western Cape muCape Town. Ndaida kukomendawo panyaya yevarume avo vanonzi vakaurayiwa nemauto avo mushure mekunge vapfuura musoja. Zvedu nyaya iyi tingada kunyatsoiongorora zvakanaka ine chekuita nehurumende iyoyo yamunangagwa. nokuti wai vanhu vakazobatwa kure zvakadero. It means vanhu vanga vachitoziyana navo, saka ngavarege kuda kuripusisa vanhu ava vaiziva zvavaita. Ko wai vachadza kubata vanhu vari mudhuze vakashungurudza vana Johana Mamundo ava vari mudhuze imomo vanhu ava ngavatsvaga vanhu ava vabati. Zvatenda zvangu.
Hallo, hallo Studio 7. Makadiko. Ini ndini mbuya gara newako kunoku Midlands. Tatiti imboisawo chichemo veduwe tofawo nenzara ku Midlands kuno. Ataimbora werufe azvino werufe haichatipi tinochemawo kuna baba president vedu vamunangarwa kuti taakufawo nenzara veduwe tokumbira vatibatsire urufe yedu yaidzoke. Dai mungandisvitsirawo mashoko angu aya. Kuna baba vedu itarwadziwa nzara nemapiritsi atinomwaya maita henyu.
Pamusoro vashamarari vestudio 7 nemhuri yese yezimbabwe, indiitwa tichibanda pamasvingo apo, asi ndiri kusouth africa parizvino. Ini ndinoda kutaura pamusoro penyaya yamunangagwa negugura wind. Izvezvi tiri kuona munangagwa achiinda kubulawayo kundoti vataurirani pamusoro pegugura wind kuti akakanganisa. Asi ngationei kuti maoko ake izvezvi pari zvino akachena here. Tikatarisa nyaya yana atawanda mucheiwo, zvine chiedza here zvaari kuita ichi? Munhu kana achiratidza kuti akakanganisa pari zvino ingade achifanirwa kuita zvinhu zvakanaka kuvanhu, dei zvanga zvine chiedza mukati zvanga zvakanaka. Asi kuti ari kuda kutsvaga kuvhoterwa kuti pana 2023 apa apindezve pachigaro. Ngatisabatwa kumeso namuna munangagwa, ngatisiyane naye.
Kozwai vastudio 7 tinoda kutaura pamusoro pezviri kuitika muzimbabwe umwa. Mapurisa namasoja omunyika akataridza kuti anogona kushanda nesimba, hapana chingavakurira kana pane chavanenge vachida kuinvestigata. Saka zvese zvinenge zvichitova vachiti havasi kusiva zvinenge zvichiitika ndivo havo vanenge vachiita. Chiitiko chekuchifu chakatarza kuti masoja edu namapurisa anoreacta zvakanyanyisa, uye anogona kutiresa kuti zvaitika. Munhu anogona kubatika sei muchinguva chidikidiki vanga vakwanisa kubata matsotsi akanga apfuura masoja. Zvinhu zvinofadza chaizvo chiitiko ichocho chekuti vanenge vaita umhondi vanofanira kubatwa nenguva. Ko zvino vose vanokwira vachingopambwa ava havabatiki seiko? Zvinongozogona kubatika kana kuri kwokuti vaiti routes yevari ivo here? Saka utongi hwohwo hwakaita sehwohwo iwo mapurisa namasoja ngaazvione zvine maeffects anosvika papi. Kana vakaregerera vanhu vachidai vanofanira kuti vabetserane. Dai vanhu vakarega kubetserawo masoja iwavo aikwanisa kurasikwa noupenyu ese. Asi kuti zvinotaridza kuti vanhu vaine chido nemasoja avo emunyika, ivo masoja ndo asina chido nevanhu. Nyika ngaitongwe nemazvo tigowana kuenda mberi nerusununguko zvakanaka tichibetserana ndokuti tirarame.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Vatambi vemuZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa vari kuchema zvikuru mushure mekupera kwemakundano eABSA Premier Soccer League. Michael Kariati anotipanya ya iyi.
Vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vanoti murairidzi wechikwata chemaWarriors Zdravko Lugorusek ane basa guru rekuumba chikwata chinokwanisa kuenda kumakwikwi eAFCON neWorld Cup sezvo vatambi vemunyika vakawanda kusanganisira Kama Billiard weKaizer Chiefs, Knowledge Msona weASUPEN naTino Kadewere weLyon vari kutatarika mumitambo yavo. Mutsigiri weShabani Mine vatinashe Museti vatendawo kuti Lugorusek ari panguva yakaoma mukuumba chikwata chake.
I paguona kwandoita logistics vacha netseka nokuti izvozvo vazhinji vanga vasiri active. Uyezve vari active matimu avo anga asiri kuperforma zvakanaka. Tikatarisa vana Kama Billiard pane zvazvitombotaurika izvozvi kuSouth Africa nenyaya yeperformance yake. Tozotarisawo Musona kuUpen ukokoko zvinenge zvisina kumira zvakanaka chikwata chake chiri kukura kwacho. Saka apapa thingi anofanira kutoita humineti yake. Wide titarise vaya vanga vasina kutamba vana Boni vana Nelson uyezve akakwanisa kuwana mafriendly ekuasesa vanhu ivavo.
Zimbabwe ine mitambo miviri yakateverana neAlgeria mumitambo yeAFCON 2022. Pari zvino Algeria iri kutungamira gungano rezvikwata zvina nemapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro pemaWarriors. Botswana ine point imwe chete, Zambia haina kana point zvayo. Kusarudza vatambi vemunyika kuri kunetsawo sezvo mwaka wenhabvu usati watanga. Mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League iri kutarisirwa kudzoka muna gumi guru mushure mekunge veZifa vaisa chikumbiro ichi kuhurumende. VeZifa vakamirira mhinduro yekuti zvikwata zvitenderwe kutanga gadziriro musi wa14 Gunyana. Zimbabwe inowanzovimba nevatambi vari muABSA Premier League kuSouth Africa, asi vakawanda vacho vanga vachitatarika mukupera kwakaita makundano emwaka uno. Billiard naWillard Katsande vakabvutirwa mukombe pamuromo nemugovera neMamelodi Sundowns iyo ina Peter Ndovu samanager. Vamwe vemuZimbabwe vari mukuchema ndi George Chigova, Carlton Mashumba naWalter Msona, avo vave kuenda kuNational First Division mushure mekunge chikwata chavo chePolokwane City chakapedza chere pasi-pasi nemapoints makumi maviri nemashanu chete.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kondo vanozvienda chaizvo. Ndimi munoti mapurisa atambi, mapurisa anotamba. Zimbabwe Police Band Mai Vadikondo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218. Numa gumi dzemutungamiri weSouth Africa dzinozoita hurukuro nezanupf dzakasvika munyika nezuro manheru. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rakanzura chimvumirano nemakambani maviri ekuChina chekuchera marashka muwange National Park. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.